Zimbabwe mune nzvimbo dzakawanda wanda dzazara vanhu vanochera goridhe vakazvimirira. Tichitarisa nzvimbo dzakafanana nekumaundarweni, nzvimbo dzakaita sekubhindura, nzvimbo dzakafanana nekupfungwe kwamurewa. Kwazara vanhu vanenge vachichera goridhe vakazvimirira, iri nzira yekuti vararame vararamise mhuri dzavo. Vanhu ava zvavanoita, vanongosvika panzvimbo, dzimwe nguva vanenge vane mvumo yekuchera goridhe panzvimbo idzi, asi dzimwe nguva vanenge vasina. Vanogona kunochera goridhe panzvimbo dzaimbomainwa nevamwe kare, kana kuti dzimwe nguva muminda dzevamwe vanenge vachirima muminda mavo. Saka chataona ndechekuti vanhu vakawanda vakuya kuzochera goridhe muZimbabwe inyaya yekuda kurarama. Ende chandakaona munzvimbo idzi ndechekuti zvoni makuita activity yakawanda kudarikidza nevacheri ava vegoridhe. Unoona vanhu vanouya kuzotengesa munzvimbo idzi, vamwe vanouya kuzoprofita vachiuya munzvimbo idzi. Saka pane zvakawanda zvaakuitika munzvimbo idzodzo.
Saka muri kuti imimi kuchera chera kwava kuita kwakudeedzawo mimwe mikana yezvimwe zvimabhizinesi bhizinesi zviri kuitwawo nevamwe vakasiyana siyana.
Sekudaro, ndakaona vakawanda vanouya vachitengesa madhiringi, vamwe vanouya vachitengesa chingwa. Saka kwakukonzera kuti pave nekuchinjana kwemari pakati pevanochera goridhe nevamwewo vanouya nezvigadzirwa zvavo.
Saka muri kuona chiri chinhu chiri kunakira vanhu here?
Tingati zvinhu izvi zviri paviri. Zvakanakira vamwe pakuti zvoni vakuwana mari, but zvakashatirawo vamwe vanogara munharaunda idzodzo. Zvinoti chinoitika ndechekuti ava vanochera goridhe vanosiya makomba munharaunda dzavanochera.
Ko iwo mutemo wekuZimbabwe uri kuti kudii maererano nezviri kuitwa izvi kucherwa-cherwa pese pese nevanhu vanozokanganiswa magariro avo nekucherwa-cherwa?
Mutemo weZimbabwe wakasimba panyaya dzekukanganiswa kwenharaunda. Tinoona pane bazi rinonzi Environmental Management Agency, inova bazi rakamirira kuona kuti zvoni pese pachirwa nemunhu panozogadziriswa kuti padzokere pazvaiva pasati pacherwa. Asi chataona ndechekuti nyangwe zvazvo mitemo yemuZimbabwe yakasimba panyaya dzekucherwa cherwa idzi, hapana kuteera pavanhu vanenge vachera vaiva kuti paonekwe kuti zvoni vanhu vagadzirisa nharaunda. Mitemo yemuZimbabwe yakasimba, asi hausi kushandiswa kuitira kuti nharaunda yedu inge yakanaka.
Ivo vari kuchera vanhuvo vari kungozviitirawo zvavari kuita, vakachengetedzeka zvakadii basa ravari kuita here? Njodzi dzavari kusangana nadzo hadzina kuwanda here?
Njodzi vanosangana nadzo pazuva nepazuva, nekuti vanhu ava kana vachichera havana vatinoti masafety helmets avanopfeka. Havana zvinhu zvakakwana zvinodiwa pakushandisa pakuchera mugodhi kuti vanhu vavo vaburitse goridhe. Ivo pachezvavo vanenge vari upenyu hwavo huri panjodzi nekuti havana zvinodiwa zvakakwana.
Mauya kuno kuAmerica tiri munguva yatanga chiteverera mhirizhonga dzanga dzichiitika kwachiyadzwa kumarangi wekumasvondo, iro svondo ratabva mariri, takaona kuchiitwa vachiratidzira vagari vemudonho vachirwisana nevakuru vemigodhi nehurumende. Nyaya iyi makaiteererawo here?
Kwachiyadzwa ndiko kukanyanya kuita nyaya dzekurwisana nenyaya dzemadiamond.
So hurumende ine here chayakazoita chekuedza kubatsiridza vanhu vemunharaunda nekuchema kuchema kwavanga vachiita kweso?
Vanhu vekwachiyadzwa pari zvino vanhu vari kungochemana nhasi, nekuti hapana chakanyatsobuda pachena chavaitirwa nehurumende. Ndiri kurangarira vazhinji vachichema kuti havakwanisi kutofamba munzvimbo yavo yavanogara, nekuti vakanzi nzvimbo iyi iri panzvimbo dziri protected dzakachengetedzwa nehurumende, dzekunzi haungofambi usina kukumbira mvumo yekufamba. Saka vanhu vane makore vachichema ende vachiri kungochema, but chikuti taona chinhu chikunyatsoitwa chaicho kuti vabatsirikane hatina chatatitaona.